Vatamisa avo varikushanya mudunhu iri kwemazuva matatu kusvika mangwana vati urongwa weUnited Nations hwekutuma amai Alena Johan kuzoongorora zvakadzama zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira kutungana kwembudzi vachiti zvinhu zvinofanirwa kugadziriswa munyika nevagari vayo. Vatamisa vati United Nations haigoni kubvisa zvirango asi vakazviisa nokudaro zviri nani kutaura navo.
Izvo donga kwangu vakutungana kwembudzi nokuti chatakatarisa ndechekuti nyika enda kuti igazve kwemuno muZimbabwe haungade kunosvaira panze pechivanze mumba makasviba mune marara. Ngatishairei mumba medu totsvaira chivanze tozotsvaira musha wese raidi rese. Chinodikwa kutotaurirana nevacho vakaona uroyi kutaura neakaroya ndiye anogona kuronora. Zvinongaronesanawo nevanhingi vasingazivani neuroyi hwacho kupedza nguva seazounerira.
Vatamisa vati dambudziko riri munyika kusawirirana ruvengo mirizhonga nekutyorwa kwekodzero dzevanhu vachiti izvo zvikagadziriswa zvirango zvinobviswa.
Nokuti tinotiwisira pasi tawirirana muvengo anobva wana mukana. Saka ngatigadzire mavende atinawo ekusawirirana, ekuvengana, ekuzondana, emahuman rights abuses, emirizhonga, ekusanzwisana, ekuda kungozezvisesana nekunyengedzana nekubharana kubeso. Izvozvo ngatizvigadzirise kunyika yende mberi.
Vatamisa avo vari muzuva ravo rechipiri mudunhu remashonaland west vati nhasi havana kusangana nemhirizhonga pavanga vachibvakatira nzvimbo dzehurungwe, makonde nezvimba. Vatamisa vati nyaya dziri kunyanya kubuda muvanhu inhamo yapfunya chisero muvanhu, kushayikwa kwemabasa, kuvhundutsirwa kwevanhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekushayikwa kwemari munyika.
Chokutanga inhamo, nhamo yashura mari. Hakuna asina kubonererwa nayo nhamo. Yakamonerera madzimai, vashandi vechidiki, kushayikwa kwemabasa. Nyaya vechipano nyaya dzikuramba ichitaurika, nyaya yekuvhundutsirwa kwevanhu nekutyizirwa hainyaya iri kwese. Vanhu vanongoti hatina kusununguka, vangava vashandi vehurumende havana kusununguka, madzishe hatina kusununguka, masabhuku hatina rusununguko. Saka nyika yakasunungurwa seyakasungirirwa, hapana rugare, hapana runyararo, hapana budiriro.
Vatamisa vari kutesa rwendo rwavo mudunhu remashonaland west mangwana apo vachashanyira cheguti nemhondoro. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarissa Maduku vanoti nyaya yezvirango haisi kushanda sezvo vakatemerwa zvirango vasiri kukanganiswa mararamiro avo.
Ndiri kuona kwangu nyaya yemasanctions sezvo yanyaya iri kukurukurwa pasi rose. Inyaya inodhila nemamorality issues. Dzimwe nyika dzekumavirira idzi dzinenge dzichida kuona kuti maZimbabwe ari kufunga sei nekuti vanodawo kuita correct in terms yekuti zvii zviri kufungwawo nemaZimbabwe. Ndinoona kuti zvechokwadi kana maZimbabwe dzachitaura, nyika dzekumavirira dzinenge dziine pundu zvekuti vateerere nekuti vanoda kuonawo kuti ivo zvirango zvavakatemera izvi zviri kuita impact ipi. Kwandiri yakangofanana ndingati monitoring and evaluation, vanoda kuwana feedback.
ZANU-PF inoti inotambira nemaoko ose gwaro raburitswa nenhumwa yeUnited Nations riri kukurudzira kuti zvirango zvibviswe. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.